konzeresa. Yeah, ndakachena zvoti ndotokonzeresa. Iwe pano chema pano zvotonanganisa. Ice kids game wangu sati kanganise. Ndakapfeka smart inokonzeresa. Yeah, ndakachena zvoti ndotokonzeresa. Iwe pano chema pano zvotonanganisa. Ice kids game wangu sati kanganise. Takachena zvobuda kuma 9 kwete 6 takaenda. Boy inoda kwasviba please kuma burnouts. Ndambofungo skida but Kuzund air white, musa mechos on the tika. Ndakananga nisa, shoti mero rabu stick. And the farman chisu fila, asku ganza, ndongo bigwa. Jero ndisna cash, bajin. Ndakananga nisa, bajin. Asku badariskwa, cause ndaka pega smart, lino konzeresa. Konzeria, ndaka chena, shoti nduto konzeresa. Iwe pano chenwa, pano zhudu nanga nisa. Ice kids game, wangu sati kanga nise. Iwe Usaite naru ndaka chena zvoto funga ndaka zvarwa ndaka daro asu kwereta masini let me say ona put ona cape ndaka fitwa zvekudaro sha tetine masini zvoto putwa vura pero remera ma streets zvoto tingura pastero and I is flex but a tizo pega chero futa ndina stress cause ndo fitwa zvekudaro ndaka pega smart ndoto konzeresa yeah ndaka chena zvoti ndoto konzeresa iwe pano chenwa pano zvoto nanganisa Ice kids game, wangu sati kanga nise. Ndine skiri, 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 skiri. Ndine skiri, 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 skiri. Ndaka pega smart, nino konzeresa. Yeah, ndaka chena zvoti nduto konzeresa. Ndaka pega smart, nino konzeresa. Yeah, ndaka chena zvoti nduto konzeresa. Iwe pano chenwa pano zvoto nanganisa. Ice kids game, wangu sati kanga nise.